Dare reparamende reEuropean Union nasi rakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itsvage nekuwana murwiri wekodzero dzevanhu vaItai Dzamara avakapambwa kumba kwavo kuGlenview muna Kurume. Nhengo dzedare reparamende dzeEU dzati dziri kushora zvikuru kupambwa kwavaDzamara uye dzakurudzira hurumende kuti itevedzere mutongo wedare repamusoro wekuti matanho ose atorwe kuwana kuna vaDzamara. Dare iri ratiwo riri kushishikana nemashoko ari kubva kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika kuti munyika maberekera ingwe sezvo nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu dzave kudzika midzi zvakare. Kuratidza kuti ukama hweZimbabwe neEU wave kuda kushata nenyaya iyi, dare iri rati riri kushushikana kuti sei pachibvumirano chekudyidzana kwehurumende neEU pasina kuiswa chisungo chine chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. EU yakatanga kudyidzana neZimbabwe gore rapera mushure memakore anopfuura gumi pasina kuwirirana. Gweta ravaDzamara vachauswaramba avanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hapana chiri kuitwa nemapurisa mukutsvaga vaDzamara chinobatika.
Tiri kuzama asi hapana chatichabuda. Mapurisa havana zvavati vatipawo. Tiri kuratidza matanho avari kutora kuti tiwane mukomana. Ripoti yavo yaifanira kunge vakatofaira svondo yakapera nanhasi hatisati taiwana.
Mashoko aya atsinirwawo nemunin'ina wavaDzamara vari mutauriri wemhuri vaPatterson Dzamara avanoti semhuri vari kushushikana zvakanyanya nezvakaitika.
Hatisi kunyanya kufara nekabatiro kwavanoita nyaya iyi nezvaa yekuti kumutarisiri kuti vangadai vari kuita zvizhinji pane zvavari kuita pano.
Tabvunza vaDzamara kuti ichokwadi here kuti vane urongwa hwekutsvaga matikitivha akazvimirira mukutsvaga mukoma wavo.
Tinenge tichisiyiwa tiri panhume, so nekudaro tine tarisiro yekuti tinokwanisa kutora danho iroro mukuongorora nemukutsvagiridza mumwe wedu.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi vanoti mapurisa ari kutsvaga vaDzamara asi umbowo ndipo pasina.
Zvaibvira kuti mapurisa vanenge varipo panopariwa mhosva pega pega zvaisanetsa vaibva vangosunga mupari wemhosva voenda naye kumataredzi mhosva. Takatarisa nyaya yaItai vakaona havasi kupa nyaya yachona zvinoita kuti mapurisa asvike kuti vakwanise kuziva kuti ari pakati, uye vane information yachona kana kuti vangangodaro vachiziva vari kukurudzirwa nemapurisa kuti vaende vanoudza mapurisa kuti zvakafamba mukuti mukuti mukuti.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti mapurisa ane maoko akasviba panyaya iyi.
Hapana zvavari kuita, hapana chavati vatiudza kuti vari kuite. Basa ndirongo chema kuti hatizi kuti ari kupi, but ibasa rehurumende ka mekashuva kuti munhu anonzi ashayiko awanikwa. Ndakambotaura paya ndikati uyo akatorwa nemapurisa because KCM akatorwa akasungwa KCM. Hapana munhu ane law ane legal basis yekuti kana munhu asungwa nekechemu angabvunza kuti akaenda kunani. Even mwana mudikana ziva kuti vanhu vanofamba nekechemu mapurisa, saka ndo vanofanira kutaura kuti ari ku so tichiramba tichiita zvatiri kuita kuti chii zvinhu zvake nyaya yaDzamara ipere.
Mashoko avatsvangirai atsinirwawo nemumwe mukuru wesangano reCenter for Global Development muno muWashington DC vaTod Moss avanoti EU yakakurumidza kumedza kutsenga ichada panyaya yekudyidzana neZimbabwe. Vati EU ingadai yakaona kuti Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu isati yatanga kuipa mari yebudiriro. Hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushikanawo nenyaya yekutsakatika kwavaDzamara.